Troyo yo 101 for my 7 o'clock. My friend, don't pick up Mangamu Chief Fadero Britam Sangano. I to gas it as you said, yes. Van Machito Tanga could see some coffee, chichi. Don't get the agents a garong de cabana. The chief and daddy are 10 o'clock, ichi ichikure, regandi zike pasi. Vandasia makie motangi ne briefcase, vandazi kapasi. Takananga ku coffee shop. Angapane wamo wakati one day, wangawaka mirror ma officer wongu wa ikwan. Ndo gara paya pa, nguwa zo usika kuma 8 o'clock. Ndo pandakati haku, dando tanga kusumuka. Pandaka goti, isimu ke ndende ku elevator kuno tora briefcase yangu. Takagonzwa kuti kwenye kwenye. Magesese kukaira kwaira kutafese neni ya pinda mbuildi. Saka atina kuziwa kuti chaiti kachi. Saka tozona magesu wa sendo apachi sinu. Katisa sao nyangu agari maskati soraobo wangu ona magesu kana ukatarisa kure. Pati mkatimu ya manga matanga kutadima machi. Isinganya soku ona kana utima doa ripapi toenda kupi. Chigare ne chigare tikanzwa ma ambulance akuuya.
Panga pasina here yambiro yakapiwa neguta reNew York.
Pakandishamisa ndechekuti kuNew York kune inonzi emergency radio. Inouya pa television ingana pa kana une radio. Inouya pa radio kuti vataure kuti zviri kuitika zvi. Musi woyo kana akataura kuti zvaitika kuWorld Center zvii kuti tizive kuti chii at that particular time panga pasina.
Chii chakazoitika apo makagariswa imomo muchinzi musafambe fambe.
Chibva ndasimuka ndikaenda kuna firefighter ndikati kuma elevator chikushanda here ndoda kuenda kumusoro kunotura briefcase zvikanzi ai usamboenda muelevator saka zvikanzi toda kumboona kuti zvinhu zviri kufamba seimi muri pakati panapa garai pasi. Toburitsa vanhu tichibva tagara pasi paya takagara takamirira kuti ma fire marshals vatiudze kwokuenda. Takanzwa kana vakamboenda kuhondo munoziva kuti kana bhomba radonetswa zvinoita sei. Ndozva ndakangofunga kuti tarakashwa nebhomba nokuti zvandakanzwa zvanga zvichiita muridzo kuti ongudzongunzwa kuti ndo pakaita kuruva nenene utsi kwakabudamo kwaito pisa kumeso kuchiuya kumeso kuchipisa kuti tione kwokuenda kwanga hapana manje wanguva mudima reutsi.
Makazobuda sei panzvimbo iyi?
Ndo pakauya firefighter muangane netochi dzavakati ayo vanhu mi nditevererei ndekutaridzei pane mukano wokubuda handiti pane maunderground pas matrain aya. Ndobva achitaridza mukova zvikanzi fambai muchingoenda kusvika mawana door reunderground rakazuruka mozobuda ipapo tigofamba. Patakangotanga kufamba building ndokunga yanga isati yanyatsodona tanzwa futi kuti ndopakauya utsi une moto nemagirazi akavhunika here kana kuti unongoona vanhu vachidonha padhuze neweso. In fact makore apera wandatisingagoni kunyatsotaura nyaya iyoyo ino vanhu vanga vakandikomberedza so vangoona munhu adonha hauchaoni munhu. Chigrupu changa chiripo patakatanga kubva muWorld Trade Center kuti tipinde muunderground ndakangoti kuda tatiri kuma 200-250 tichitsvaga outlet tofunga papatsara 125 chaiwo. Kufema kwanga kwakunetsa ndakabvisa bhachi rangu ndikatora vest under vest ndikabva ndaita mask kuti ndise kumunhu semask kuti nditogona kufema. Meno zvakazoitika nokuti inini ndakazongomuka ndakunonzi kusend Barnabas Hospital.
Muri kunzwa sei pari zvino mushure mechiitiko ichi munyama dzenyu?
Utsi hwandaka kufema kwanga kune magirazi ne simendi chichi kukuti zvakazondi hwarisa ikaita makansa mudumbu ndikaitwa operation kukuti dumbu rangu rakabviswa kubviswa kuti tu handina kana dumbu nazvino kurarama kudai kuda kwamwari nokuti namakidneys yose akabva atsakatika zvokuti ndinotoenda kudialysis 3 times a week for 4 hours. Izvo zvekutaura kwatinoita so tiri kudialysis.